Welcome to Gospel for You International, a new short foreign language gospel segment which allows us to consider a scripture and relate it to the good news of salvation made possible through Jesus Christ, the Son of God.
Good day. I am Bishop Michael Chiviru, the director of Unreached People's Missions in Zimbabwe, giving you the gospel today. This gospel for Africa is in Shona. Musoro wenyaya yedu unoti rudo rwa Mwari. Tichawana rugwaro wedu kuna John chapter 3 verse 16. Regei ndiverenge. Nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake kwairi wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Regai nditaure ndichiti rudo haruzi rudo chete kudzamara watambanudza chinoratidza pachena. Kana uchipawo, ipa chakakosha zvemhando yepamusoro-soro. Uye Mwari pano akapawo kunyika mwanakomana wake mumwe chete oga wepamoyo. Zvichireva kuti kana uchipa, ipa chepamoyo chinobva pamoyo chinogara pahana yako. Icho chimwe chete choga chauinacho ndicho chemhando yepamusoro-soro. Rudo rwakaitwa naMwari ndwerwekuda nyika. Akapa mwanakomana wake Jesu Kristu kusvikira pamuchinjikwa kuti adzikinure vanhu. Chinangwa chebasa rakavinga Kristu nderekuponesa, uye ipapo zvakare avo vanomuramba vanotongopiwa mhosva yokuraswa. Ndichipedzisa ndikati nditi Jesu Kristu ndiye chete ruponeso rwenyika, uye hakuna zvimwe, uye hakuna mumwe achaponesa nyika. Ndiye iye ruponeso rwedu rwepamuchinjikwa, uye iwo muchinjikwa ndipo patinoramba takatarisa pakutenda kwedu. Ndatenda Mwari akuitirei zvakanaka. Regai ndinamate. Ishe naMwari wangu, ndinonamata kuti mumwe nomumwe wedu munyika ino agone kurarama nokutenda kwemwanakomana wenyu Jesu, tichiruramiswa nairwo rutendo rwaJesu Kristu. Amen.